Vachitaura pamuna mato waitwa pamba pavazindove avakashaya nechitatu mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavinga vati zvinosuwisa kuti vazindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi.
Uyezve chinonyanyisa kurota ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer. MuZimbabwe amuna zvakakwana zvekurapa vanhu. Ndozvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchingoita dambudziko iri kazhinji kachona ndokupera kwazvo. Katinosurukirwa zvikuru, tarasikirwa, tiri kuchema kuti hatsi tinoti zorora murugare Wellington Zindove. Ticharamba tichishingaira, tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika pari nani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaEdgar Munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa, nekuti njongonjongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera, ichiri pekutangisisa nekuti zvizhinji dzacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Shachwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita Wellington Zindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo, tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira kuitira kuti zvido zvavo zvionekwe zvichicherechedzeswa zvichiitwa realized.
VaProsper Tiringindi ndemuwe vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove Youth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaerano nokushanda nezvemayouth, nokuti munhu aishanda navanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitical party ipi, uyezve angari munhu aifarira navanhu. Saka semayouth eZimbabwe tinoti sevanhu kumasvingo tarasikirwa nenhengo yeYouth Forum vaWellington Zindi.
Munyori MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati vaZindove munhu afa achirwira kuona kuti Zimbabwe yawana utongo hwejekerere.
Hazvichatinetsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana watinge tichikwanisa kuriita. Zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatiri kuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika kubva kuzvimbova singata zvatinoziva zveZANPF. Saka tarasikirwa zvikuru kwazvo.
Mutauriri weNational Constitutional Assembly Mamadok Chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Sangano ravaZindove reYouth Forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika, utano, tsika nezvimwe, uye vaZindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri. VaZindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwaZindove kuBikita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.